Mufananidzo 18, David na Bathsheba. 2 Samuel 11, ndima 1, kusvika pa 2 Samuel 12, ndima 20, uye Exodo 20, ndima 14. Rimwe zuva David akanga achifamba pamusoro pedenga romuzinda wake. Akaona mumwe mukadzi akanga akarurama kwazvo achifamba. David akamuda. Zita romukadzi uyu rainzi Bathsheba. Akanga ari mukadzi waUria uyo aiva murwi muhondo yaDavid. Uria akanga aenda kundorwa navavengi veIsraeri. David akanzwa nhau idzi ndokubva atuma shoko kumutungamiri wavarwi. Akaudza mutungamiri kuti aone kuti Uria aurayiwa muhondo. Ipapo David akatora Bathsheba kuti ave mukadzi wake. Asi chinhu ichi chakaitwa naDavid hachina kufadza Mwari. Mwanakomana wokutanga waDavid naBathsheba akafa. Uye David akakumbira Mwari kuti amuregerere nokuda kwechinhu chakaipa kwazvo chaakanga aita. Shoko raMwari rinoti, usaita upombwe, uyewo usauraya.